Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro 24 Gumiguru 2022. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Toda kuti vezeki vashambadze even pazvinepenyuro manewspaper vachidenounce violence, vachitiwo mavoter educators avo ataure nezvemhirizhonga kuti yakashatirei pavanenge vachiita voter education, kuti voter education yavo iexpande iwedzere mashoko ekudzidzisa vanhu zvikuru sei nekushata kwakaita mhirizhonga kana muri mumaelections.
Sangano reZimbabwe Election Support Network rinokurudzira hurumende kuti vanoita zvemhirizhonga vasungwe kuti sarudzo dzigofamba zvakanaka.
Ndinoona kuti kubvuma kuti vana veZimbabwe vatambura kwenguva yakareba, vanozviziva kuti ndo zviripo zviri kutonyanya kuwedzerwa kutambura kuri kuita maZimbabwe.
Mutauriri weparamende vaJacob Mudenda vanoti bhajeti regore rinouya 2023 rinofanirwa kunangana nekugadziridza upenyu hwezvizvarwa zveZimbabwe. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Sangano rinoongorora zvesarudzo munyika reZimbabwe Election Support Network kana kuti ZESNI rinoti harisi kufara nemhirizhonga dzakaitika pasarudzo dzakaitwa pakupera kwesvondo. Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC yakazivisa kuti bato reZANU-PF ndiro rakakunda musarudzo shanu pasarudzo nanhatu dzemakanzuro dzakaitwa munyika kunyanya kumaruwa. Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa muZimbabwe Election Support Network, amai Elden Dingani, vanoti sangano ravo rinoda kuti vakakonzera mhirizhonga vasungwe uye kuti vaendeswe kumatare kuitira kuti mhirizhonga isaitwa zvakare kunyanya musarudzo huru dzegore rinouya.
Sarudzo dzanga dziripo paweekend ino sekuona kwedu sevezesi dzakafamba zvakanaka, asi takava nekutsutsumwa panyaya yeviolence yakanga yaitika mumazuva mashoma maelections asati asvika, sadzo dzisati dzasvika kunzvimbo dzinoti Nsiza nematobo kwakaitika mhirizhonga yakakonzeresa kuti vamwe vemamwe mapato vatohospitalizwa, vamwe vakakuvara. Saka takakumbira vezrp kuti vaongorore nyaya iyoyi sezvo varivo vanobata mitemo yemunyika muno. Kana vanhu vanenge vakakonzeresa violence vawanikwa, tinoda kuti vasungwe kuita kuti uve mucherechedzo kune vanhu vose. Takatarisana nesarudzo dziriko gore rinouya, tinoda kuti sarudzo idzodzi dziitwe murunyararo, vanhu vasingashungurudzwe, vanhu vasingarovane, vanhu vachiexercisa right yavo yekusapota mapati avanoda kana kuti yekuungana vachiteerera macampaigns kumaparties avanenge vachida, vasingarovane kana kurohwa nevamwe vanhu. Saka takachikumbira kuti veruzhinji especially vaya vanosapota mapato akasiyana-siyana kuti vasarove vamwe uye vacampaigne murunyararo musarudzo dziri kutevera. Izvo zvinoda kugadziriswa zvikuru. Uye zvakare taonawo kuti pamaelections iwaya anga ariko paweekend, tine nzvimbo imwe iri kumatobo papolling station patakanzwa kuti nemaobservers pakanga paine desk rakanga riine mamaterial bato rezanupf pachinyorwa mazita evanhu asi desk irori mushure mekunge vezeki nemapurisa vazoenda kunotaura nevanhu vanga vari padesk iraro rakazobviswa haro saka tikukumbira kuti vemapato vatevedzere zviri mumutemo uyo unonzi political parties code of conduct
sei zesini yakashora tafura yezanupf iyi uye code of conduct yamuri kutaura iyi inobatsira sei
code of conduct iyoyo yakanaka nokuti inoita kuti vanhu vose vanenge vachikwikwidza vakwikwidze zvinenge zviri zvatingati palevel playing field kana zvinenge zviri fair nokuti macampaigns haabvumirwe pedo nemapolling stations saka rimwe bato rikazoonekwa rari kurisa macampaign material pedo nepolling station it means playing field inenge isisi iri level zvinenge zvatosiyana saka tiri kukumbira kuti vemapato vatevere mutemo weelectoral act iyo schedule 4 yandataura mune inonzi code of conduct yavo emapolitical parties sati achingokumbira kuti vemapolitical parties zvigadziriswe ipapo through mapurisa vachisungana vanenge vaita mhirizhonga vezekiyo vachigara pasi nemapolitical parties through mamulti party liaison committees vachigara navo pasi vachivayananisa venational peace and reconciliation again tinoda kuti vaite basa rekuti pave nerunyararo uye varambe vachibatanidza mapolitical parties kuti vasaite mhirizhonga
chamunoda kuona chichigadziriswa chii amai Dingani
takatarisa zvakare pane zvinoda kugadziriswa tiri kuona kuti pane mamatoti maadministrative reforms zeki yakatotanga kare kumagadzirisa so muenzaniso kuinamira mazita emavoters panze 2 days before musi wesarudzo iadministrative reform yakatanga kuitwa nezeki after 2018 elections tinoda kungovakudza nekuzvitenda izvozvo nokuti mamareforms akaita seiwaya haadi kuchinja kana mutemo ari administrative saka pane zvimwe zvavanogona kuita kuti zvingovawo nyore kuvanhu veruzhinji kuti vakwanise kuvhota vasina zvinovashungurudza kana kuvanetsa imwe nhau ndeye kubatsira vanhu vanenge vaine urema kuti vavhote in secrecy I think tanga tava nemakore tichichema nenyaya iyoyo tichibatsira vanorarama vane urema kuti vanoda kuti kuitwe inonzi tactile ballot paper iro rinoita kuti vasabatsirwe nemumwe munhu kuvhota asi vavhote vega vachishandisa ballot paper iroro rinonzi tactile vezeki vanoriziva nokuti rinoshandiswa nyika dzakati wandei muafrica zvakare vanoda kutiwo mumapolling stations kana tichibvira ese ange aine maballot booth anoita kuti vakwanise kusvikira tinoona kuti zvinoitwa mune dzimwe sarudzo vanoshandisa maballot booth iwayo asi dzimwe nguva havashandise kwese saka dai vari vakwanisa kuti zvose zvinoita kuti vanhu vane urema vavhote zvakasununguka oro zviri nani vakwanise kuzviita vachigadzirisa zvinhu zvakadaro zvinenge zvakatikoshera
zesini inoti pamusoro pemhirizhonga yatiri kuona nguva dzose mune zvematongerwo enyika
takatarisa panhau yemhirizhonga yandambotaura nezvayo toda kuti vezeki vashambadze even pazvinepfenyuro manewspaper vachidenounceawo violence vachitiwo mavota educators avo ataure nezvemhirizhonga kuti yakashatirei pavanenge vachiita vota education kuti vota education yavo iexpande iwedzere mashoko ekudzidzisa vanhu zvikuru sei nekushata kwakaita mhirizhonga kana muri mumaelections
zvimwe zvamunoda kuona zvichigadziriswa ndezvipi
zvakawanda zvatoda kuti zvigadziriswe but zvimwe zvachona hazvigadziriswe nezeki zvimwe zvinotogadziriswa nemutemo dare reparamendi zvatakaisa kudare reparamendi vanozviziva tine bill ratakaisa muparamendi ratinoti draft electoral amendment bill rati kukumbira zvakawanda zvoda kuti zvigadziriswe pamutemo sarudzo dzedu dzinge dzichiimprova muno muzimbabwe saka ndo zvimwe zvandingangoti vanhu vangoziva uye tirambe tichingoenderera mberi nekukurudzira nekushambadza sarudzo dzine runyararo sarudzo dzakasununguka muzimbabwe
avo vange vari vanoona nezvekufambiswa kwemabasa muzimbabwe election support network amai Ellen Dingani vari parunhare kwarare nestudio 7 zvichakadaro vakafanobata chigaro chemutauriri wecitizens coalition for change muzvare fadzai mahere vashorawo mafambisiro akaitwa sarudzo pakupera kwesvondo vachiti hatingati pakaitwa sarudzo ivo vanhu vairohwa
aitwa kumaaitwa kwaweekend ino angasina kumira zvachose nenhau yekuti mamendo dedu akarohwa takaona mapuring agent edu achikwadzwa takaona mamembers edu vaifambisa nyaya dzetsarudzo kubagadzire nyaya dzevakuru ezvo tine kumogaraira madotas edu nekotimisa vanhu kubvira last weekend vakarohwa vana onogojazemtosa onogomonokire vakawanda kwese kumatovo kumutsiza kuzurunde kuzamhera kwese matriple c members airohwa arohwa kudaro makuru tanga tikasungire saka isusu tirikuyambira kuti kana takupinda muelection ya 2022 kana kusarudzo ya 2023 ngavaitwe mareformu mareformu ekuti vanhu vasarohwe nekufadzwa kana tichipinda panguva yesarudzo kuti munhu akarohwa asakapinda paelection kana kusarudzo zvinotarisa kuti aite choice yakanaka kana kuti akasununguka haungataure kuti wakunda pasarudzo sowarova vanhu haungataure kuti wakunda pasarudzo vanhu vasingatenderwe kuti vaite mameeting kana kuti misangano yavo haungatiwo wakunda pasarudzo mapolling agents achirohwa zvisezvitakaona naizvozvo tikuona toko kuti vamembe vedu vazhinji vacho vachitori kuchipatara sekutaura kwatikuita saka nyaya iyoyo yemaelectric reform ndinoya tikuramba tichisungisa takaiudza kusadetika kwataura kunyika yose kuti futu kana pasina maelectric reform sarudzo dzedu dzemuna 2023 dzinenge dzisina kumira zvakanaka and zvose zvatikukumbira pamareform imavo zvinhu zvino zvakataurwa mubumbiro remutemo saka zvinhu zvinofanira kuti zvitedze kuti sarudzo dzedu dziite sei
vakafanobata chigaro chemutauriri wecitizens coalition for change muzvare fadzai mahere vari parunhare kuharare nestudio 7 hatina kukwanisa kubata mutauriri wezimbabwe electoral commission vajasper mangwana kuti tinzwe divi ravo asi mutauriri wezanup f vachris mutsvangwa vanoti pose pose panokundwa coalition for citizens change inoti sarudzo hadzina kufambiswa zvakanaka mutauriri weparamende vajacob mudenda vanoti bhajeti regore rinouya 2023 rinofanirwa kunangana nekugadziridza upenyu hwezvizvarwa zvezimbabwe izvo vanoti zvatambura vamudenda vanoti bhajeti ra2023 rinofanirwa kunatsiridza mamiriro akaita zvinhu kuti zveupfumi zvibudirire kuti zvizvarwa zvezimbabwe zvive neupenyu hwakanaka asi muzvinafundo eliot masocha vanoti hapana munhu mukuru muzanup f asingazive kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyaya dzezveupfumi vachiti mashoko awa anoitirwa kuti vanhu vaone sekuti hurumende ine chido chekurerutsira zvizvarwa zvezimbabwe muzvinafundo masocha vanoti denobato riri kutonga ranga richida kugadzirisa nyaya iyi yaidai yakanguva yakanga nekubvisa uori huri kunetsa muhurumende nemune dzimwe nzvimbo munyika
ndinoona kuti kubvuma kuti vana vezimbabwe vatambura kwenguva yakareba vanozviziva kuti ndo zviripo zviri kutonyanya kuwedzerwa kutambura kuri kuita mazimbabweans nokuda kwokuchinja kwokunze vana climate change covid ikauyazve hondo yokurussia iyi ine russia inotsigirwa nezimbabwe ndiyemwe iri kudhurisawo zvinhu pamwe chete nouori saka vari kuzvibvuma kuti vana vezimbabwe vatambura saka bhajeti iri kutevera iyo ngainge yakanangana nokubetsera vana vezimbabwe vataura ivo danho rokuti ringakwanisa kuti ribetsere vanhu vezimbabwe ndorokuti vakwanise kuwana mari muzimbabwe imomo inozoenda kuzvirongwa zvokubetsera vanhu mari dzacho ndo dzinhu vakataura ivo kuti informal sector vaya vanotengesa pavanotengesa kana kumisika ndo mabhizinesi akura iwawo muzimbabwe 60% vachiti kana kuri kuti zvagadziriswa zvikaenda mufomo wemarketi vanokwanisa kunge vachizotora mitero kuvanhu ivavo
ipapo munopaona sei profesa masocha
ndo patinozondoti konane neni ipapo nokuti ndoona sokuti hongu mitero yakanaka asi kutorwa kwemitero iyi hakuna kutanga nhasi zvekare kutorera varombo mari yemitero iyoyo yazotorwa mari yemitero iyoyo toti yatorwa kune corruption vamudenda musakanga mwaizvozvo mari yacho haizondosviki zasi kumunhu waitorerwa ikoko inezenge yongoperera kuhurumende vakachinja mota gore negore vakabhururuka kuenda kwavanoenda kumisangano isina zvainodzoka nazvo uyu wazotorerwa mari yake yetaxi uyu achitengesa zvaanenge achitengesa haana chaari kuzowana kukuzoti uri kumusha une chii chaari kuzowana
saka munotii apa munozviona sei
ini maonero angu ndokuti nzira yokusumudza vanotambura muzimbabwe ndeyekuti ngatitarise kufundo tipe vana fundo inoshanda tichengetedze fundo yedu pashaikwe unozoti wazoona mapepa akati fundo iriko yavanoti kwai ndiwo fundo 5.0 amene yakatanga makore apfuura chii chayabudisa chatinoona tinofanira kutarisa isu mwana wabuda muchikoro nefundo iyoyo kuti waindepi waenda here kunotengesa mirivo kumusika uku kana kuti waenda kunofoma kambani yake saka ndinodzokera zvekare padzidzo a kuti nyangwe iye unotengesa kumusika bhizinesi rake rikanzi a razogadzurudzwa raakupinda muhurumende richitorwa tax havana fundo yokuzoshandisa mari iyoyo yamabhizinesi acho yatinoti financial management iye tinonge tichingoona kuti vanenge vachingoti pamwe vakawana mari yotenderera yadzokazve mangwana wamurombo mangwana wamurombo ndinonyanya kufara chaizvo kuti vamwe vevana vangu vechikoro muzimbabwe wamaphd vari kunyora pamusoro pezvirongwa zvinokwanisa kubatsira varombo vachinge vabata zvimari zvavanenge vabata mumastreet imomomo zvisinei nokuti vazotorerwa tax ngavambokura vari imomo vakakura vanozoitawo mari yakakura mari yakakura inozobatwavo tax yakakura zvichizobetseravo zvinhu zvakakura muzimbabwe vedu
munoona sokuti pane anoteerera here zvataurwa navamudhenda izvi
zvinogona kunge zvichiteererwa asi kuti nhamo huru ndiyo inozoshayiwa unozviita zheve dziriko tichazviwa zvichitaurwa uko nouko nokuti kana vamudhenda vachitaura vanenge vachitotaura vari kudivi rehurumende zvinhu zvinenge zvatovapuruvhiwa kuti indai munotaura zvakati saka kuteerera kuripo chatinoshayiwa kuzimbabwe kuita zvinhu zviri pachena zvokuti kana tikati ngatipedze uori hunopera here kana hunongoperera mukutaura saka ndinoona sokuti vangataura zvavo asi ngatichidzoka gore rinouya tigoona kuti zvavakataura zviya zvasvika papi pazvasvika ipapapo ndio patinenge tichida kumezha ruzhinji rwacho zvinenge zvisina kana kumbosvika pazvazvichifanira kunge zvichitangira
avo vange vari muzvinafundo Elliot Masocha vari parunhare kuOhio nestudio 7 hatina kukwanisa kubata mutauriri weparamende vajacob mudhenda kuti tinzwe maonero avo panyaya iyi tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi Newsday rinoti bato riri kutonga rezanupf riri kumanikidza makambani ehurumende kana kuti maparastate house kuti abvise mari yekuti agoratidzira zvemabasa avo pamusangano wekongress yezanupf zanupf iri kuita kongresi yayo svondo rino uye inotarisira kuwana mari iri pakati pezviuru mazana matanhatu nemakumi mana nemaviri emadhora ekuamerica kana kuti $644,000 kubva kumaparastate house awa munewsday makare mutevedzeri wemukuri wemapurisa police assistant commissioner jelas nyabasa nevamwe vanoshanda pasi pavo vari kupomerwa mhosva yokurwira chizvarwa chekuchina lee song uyo ari kupomerwa mhosva yekuba kuchinja zviri pamagwaro uye kubudisa mari yekunze munyika zvisiri pamutemo nyabasa anonzi ari kudzivirira nekutadzisa kuferefetwa kwalee song yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga
sei pastudio 7 vana mukomati anonoka muri senyu ini ndinoitwa Lismati Njanji ndoda kungotaura pamusoro pemufano kunzi akaromba uyu zviri kutaura vana vazvekuti kwanzi toda kuti timuwane andeni atiratidze kun'anga yacho yakamurombesa anofanira kusungwa angarombesi mwana mudiki kudai hazvigoni manje kuti mude kuzomiramira kuti n'anga haingarombesi mwana apa kuri kuti muri kutadza kubatsira vana vari kugara mudzirodhi vari kushaya vabereki vanovariritira hamuna basa navo but kana pakazoita unenge amiramira wakuitawo something zvekuti akwanise kuitawo mari makuda kuda kuchishandisa njere dzekuti anowa asaifanira kudaro aifanira kudai hazvigoni regedzai mwana aite urombo hwake nekuti mwana anoratidza achitozviteedzera nenzira kwayo ende hatova nechivindi chacho saka hapana chokumudzivisira nekuti angoratambura mwana uyu ari mustreet musingamutarisi musina kana basa naye izvi makuda kuchida kuziva kuti azodai sei ndiana muitisa izvo zvanda kusungwa hazvigoni izvozvo regedzai n'anga iyoyo iite basa rayo
kwazuwai 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 vateereri vose vestudio 7 ini ndakumbira vari padhuze nokukwanisa kusvitsa mashoko aya pamunhu wakataura uyo achitichamisa toda kuona kuti unopatonga here kana asati achiri mupenyu zvinoreva kuti munhu uyu ari kutoinijeta munhu nokuti iyi imhosva yokutaura kuti munhu anofanira kuti afe haafaniri kuti asvike pakundokondesa imhosva inofanira kutotongwa munhu mumatare iyi saka ndinokumbira vari padhuze vanokwanisa kusvitsa mashoko naiye chamisa amsho uri kuzoona kuti munhu anoshandisawo mamedhiya ngaakwanise kutora matanho asungise munhu uyu sezvavanoita nokuti mukatarisa vaya vakati kuna munangarwa wabakwa nekorona vakadzava vakatondotongwa kuti wavazvitaurira chi saka ivo matauro avanoita kumukomana naiye unofanira kutora matanho kuti munhu uyu atongwe nguva ichipo nokuti havafaniri kujairira nokuti mwana muduku kana kuti kudii hukuru hunobva kuna mwana ndatenda hangu
kwazuvai kwazuvai vana mukomanda anonoka hwande nevamwe vese vateereri vestudio 7 ini ndinoitwa Maxwell ndiri kutaura ndiri papretoria po ndichida kukurudzira vanhu ve CCC kuti hama wee tarisai muone Zanu PF yaravira kuhwina ngekusvisidzira vanhu hazvichadi kupeta maoko izvi zvaakutodawo kutoti nesu tichochangamuka tione zvokuita panyaya yemhirizhonga kana vaakutotangawo mhirizhonga zvotofanana nokutoti nesu tinofanira kutodzosera because kana vakangojaira kuti vanohwina nekuti vanoita mhirizhonga kutaura kuti pana 2023 apo vachaisimudza mhirizhonga zvakanyanya kuti vabva vatowina mavhoti zvakanyanya saka kana tichida kuti tiende mberi tive neshanduko munyika medu kana iri nyaya yemhirizhonga ngaichitoitwa nemapato ose kana zvichinge zvaakuzonzi mhirizhonga aidiwi ichazoitwa mhirizhonga aidiwi nemapurisa achifaridzira ZANUPF kutirege kuita mhirizhonga achifaridzira CCC kutirege kuzoita mhirizhonga kana mapurisa azvitadza zvopindirwa neami achifaridzira mhirizhonga saka ngatichiona kuti atabvisa maoko muhapwa atakapetawo kuti tikwanise kurwisana nechikara ichi chauya kwatiri ndatenda hangu
murisei pastudio 7 apo ashamarari vestudio 7 9 ina vamunangagwa striker 7 yakabatwa ndevamugwadi 11 ina vamutsvangwa midfielder ina vachiwenga 5 ina zhingizeng pachina 4 ina vaputin parussia madefenda achiwachewawo dhola inapa tikamupedzerire sebhenjika muri sei pashamara restudio 7 apo ndatenda zvangu tikuda gobhora apo 2023 gobhora nagara muneti
makadiko pastudio 7 apo ndinawo mudhuva kuno kukimbali ndiri kuona kuti munyika medu mu nyika yedu haigadzirisiwi nekuti vanhu vatevedzerezve pamutemo nenyaya yekuti mutemo hausi kushandisiwa kuzimbabwe ndo maonera ndiri kuita hausi kushandisiwa panofanira kutogwa matanho akasimba kuti maopposition party vataure kuti zvichibvira vataure neunited nation pasina izvozvo handioni chinobuda pamavhotsi apa nekuti vanongobira mazanawo saka paichoda kutoti vatori matanho akasimba ekuti vakumbire united nation kuti ipindire kavatange kuenda kusadak vozoenda kuau kana vasinga respondi vanhu ivavo ngavaende vosenda kuUnited Nations. Ndokufunga kwangu vanhu vasati nyika yakaendera mberi, asi matanho vafanira kutogwa nokukasira. Vasaita zvokunyvanyorera tsamba, ngavatoita zvokutoinda chekucheko, vandotaura navo chekwe cheko zviri mugiraundi, nokuti ZANU-PF inoramba zvinhu zviri pachena. Ikauraya munhu inoramba kuti hatinauraya vanhu. Zvikaonekwa chero pakava neevidhensi havatendi. Mutemo hausi kushandisiwa, mapurisa asi kushandisa, asi kushandisa mutemo ari kungoshanda zvinodiwa nezano chete kuti aite. Matare ndezano, saka hakuna kwatingagona kugadzirisa nyaya iyi kuzvekwo kuti vanhu vaende kuUnited Nations kuti ipindire pamafotsi.
PaStudio 7 apo, PaStudio 7 apo, makadiko hama dzangu. Ndinozongoyangu kurwadziwa kuti kune vanhu vashakarara, vana guruve, vana matubu, insiza. Mushakarara hama dzangu. Nguva inei kuvhotera ZANU-PF, nguva inei yatirini. Tichitambudzika kudai, tipamunovhotera ZANU-PF. Tisingawani mari. Ivo vechiguta nevana vavo, vana vanofundisidza maovhasiz. Imomo vana venyu vanodzidza muZimbabwe. Education yavo matisha hachadzidzisa nosvokogara. Imo ndopamushandi pamberi ZANU-PF. Musadzidzira vanhu vavanhu vaMwari. Hapana chimuchinudzidzira ZANU-PF. Voterai chinji vanhu mukai. Mboyana yaisi kuvhotera ZANU-PF. Since 42 years in power, chii chatinazvo hatina. Road hatina. Mushonga hakuna kuhospital. Imoti pamberi ZANU-PF. Ivo vechidya mahari vechiguta vana vana munanga agwane hama dzake. Vanhu mukai musabata vana guruve. Vana takawira mukai. Vana guruve mukai. Vana matopo inisiza mukai. Will ndiani Mutare. Vanozviziva kuti Mutare hakuvhoterwi ZANU-PF. Mukai vanhu musavhotera ZANU-PF. Yaora ZANU-PF. Haina zvainoita inomitira. Vote for a change. Ndokuya kuti vanhu vachinje vavhotere musangano. Unotisimudza kubva mumadhaka matiri.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Sangano reUnited Nations rinoti vanhu vazhinji muSouth Sudan vanoda rubatsiro zvichitevera mafashanyo emvura akaitikako. Sangano reUnited Nations rinoona nezvavapoteri rinoti makore mana ekunaya kwemvura kwanyudza zvikamu zviviri kubva muzvitatu zvenyika yeSouth Sudan. United Nations inoti apo mafashanyo achitadzisa kusvitsa chikafu nerubatsiro kuvanhu, vashandi vari kutadzavo kusvika kune dzimwe nzvimbo dzinoda rubatsiro pamusoro pekusawirirana pakati pemamwe marudzi munyika iyi. Chimwe chikwata chevarwi chemuPalestine chiri kupomera Israel mhosva yekuuraya umwe mukuru wechikwata ichi muguta reNablus muWest Bank. Chikwata ichi chinozivikanwa nerekuti Den of Lions chati chichatsiva zvino mutsindo kuurawa kweumwe wevakuru vavo vatema Al-Kilani. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Vashandi vemuchipatara vaviri vakapfurwa vakafa nezuro muchipatara cheMethodist Dallas Medical Center muDallas, Texas. Mapurisa vanoti munhu akapfura vashandi vaviri ava wakapfurwa akakuvadzwa nemapurisa. Vakapfurwa vakafa vakanga vari vakoti pachipatara ichi, asi mapurisa haana kuzivisa mazita avo. Mapurisa anoti murume akapfura vakoti ava ndiNesta Hernandez ane makore 30, vachiti ane nhoroondo yekumbosungwa uye akange akamirira kutongwa mune imwe nyaya yekuba. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzedu dzanhasi. Sangano reZimbabwe Election Support Network rinokurudzira kuti vanoita zvemhirizhonga vasungwe kuti sarudzo dzegore rinouya dzikufamba zvakanaka. Mutauriri weparamende vaJacob Mdenda vanoti bhajeti regore rinouya 2023 rinofanirwa kunangana nekugadziridza upenyu hwezvizvarwa zveZimbabwe. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande, ndichikusiyai muri maoko maMutungamiri Nkomo.